Zvaziviswa nevanotaura vakamirira kambani yeDelta Beverages veMalt Media mutsamba yavanyorera kune avo vachange vari mubishi rekusarudza vatambi vakashura mare ava. Aka ndiko kekutanga kubvira muna 2012 sarudzo iyi ichiitwa mitambo yese yegore yapera. Makore mazhinji sarudzo iyi inowanzosiya vamwe vachigunun'una zvekuti muongorori wezvemitambo yenhabvu vaAlexander Muchabayiwa vanoti vasarudzi ava vanofanira kusiyana nezvekutarisa vatambi vanobva kuzvikwata zvavo kana zvikwata zvavanofarira, asi kuti vasarudze vatambi vakaita mashiripiti chaivo.
Kurudziro changu chanu chiri chekuti vanhu vanosarura ava ngavasatarire timu dzavo dzavanosapota, ngavaite zvinhu zvingori fei, vatarire vanhu nematambiro avakaita, hazvinei kuti ndeyekutimu ipi.
VaMuchabayiwa vanoti zvinooresa mwoyo kuvatambi vanenge vasiyiwa asi ivo vachiziva kuti vanokodzera kuve pakarenda yegore.
Zvinooresa mwoyo vatambi vamwe vakatamba zvakanaka gore rese vachidizevha, then because vanhu vanenge vatarira maplayers ekutimu dzavo, saka zviro demotivator vafana ava vari kusimuka vakatamba zvakanaka vachiti taachivha.
Muteveri weHarare City vaPaul Mushambadope vanoti semaonero avo mutambi weFC Platinum Walter Musona ndiye akatamba kudarika vatambi vese zvekuti anofanira kuita superstar of the year.
Walter Musona nematambiro aita gore rinerika anodeserve something.
Asi mutsigiri weCapes United vaInnocent Mushambi vanoti Leonard Sipa wechikwata chavo ndiye akanyanyorura tichitarisa makore ake ati wandei.
Leonard Sipa matambiro ake neeji yake zviri kushamisa vanhu vakawanda, taitofunga kuti aretire izvozvo. Zvakutotishamisa kuti abva nekupe, ndiye anobatsira Capes kusvika pairi zvino, ikakwanisa kutora league. I think his name will be recognized seriously.
Vamwe vatambi vari kunyanyotaurwa nezvavo vanosanganisira Steven Alimenda weDynamos, Prince Dube weHighlanders, Gift Mweti weHwange, Patson Jaure naLibert Chakoroma veNgezi Platinum Stars, Ronald Chinyengetere naMashao Mudewe veFC Platinum, pamwe naHardlife Zirepi na Ronald Pfumbidzai veCapes United. Pfumbidzai anofunga kuti anokodzera kuve pavatambi gumi nemumwe chete ava.
Ndoti pangu ndakaita. I did my best.
Kunyange hazvo superstar of the year nevateveri vake vaviri pamwe nemurairidzi wegore rino vachasarudzwa musi uyu, ava vachaziviswa kuruzhinji pamabiko achaitwa neveDelta Beverages avo vanopa mari kupremier soccer league. Danny Piri uyo aitambira Chicken Inn gore rapera ndiye ane mukombe uyu. Piri ave kutambira chikwata cheGolden Arrows kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.